A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, January the 30th, 2020. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And to join this discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And don't forget that we are now live streaming on all our Facebook platforms. So please join us in the conversation right now on VOA Shona, VOA Ndebele and VOA Studio 7. And you can join in the conversation. According to the World Food Program, more than 7.7 million people in the country are in need of food assistance. Drought has ravaged most provinces in the country, with provinces such as Matabeleland North, Mashingo, and Matabeleland South being the hardest hit.
And tonight in our Women's Roundtable, we are talking about the drought and severe food crisis in the country and measures women are taking to ensure the survival of their families.
And the crippling drought comes at a time when the country is facing hyperinflation, which has led to an increase in prices of basic commodities. Most commodities like millimill has flown off the shelves and now mostly available on the black market, forcing most families to skip meals, sell off livestock and take children out of school and other extreme measures to keep their families living day to day.
And the agricultural minister, Perence Shiri, told reporters in Bulawayo last week that Zimbabwe had only 100,000 tons of grain in its strategic reserves, enough to last just over a month. As the country suffers the effects of severe drought, more than half of the country's population faces food shortages. After maize harvest halved last year, the country has received little rain since the summer planting season started in November, and crops right now are wilting in some areas.
Now, let's take a look at a video on a drought, what's happening in most of the provinces in the country. PJ, as you know, like we said, Matabeleland North, Matabeleland South, and Mashingo are most at it.
Yes, and Midlands as well.
Yes.
Zimbabwe's land is drying up, and the United Nations is warning that if $200 million in food aid isn't dedicated to the country, starvation will make a desperate situation. Farmers like Ilya Shamba say they're seeing it firsthand. He's barely able to grow enough food to feed his family. When rations run out, he'll resort to collecting insects.
I'm a farmer. I grow sour gum, maize and cotton. When food runs out, we're now forced to survive mainly on the food that we receive from the WFP.
Years of drought have slashed food production in Zimbabwe, once the breadbasket of southern Africa. The country is experiencing its worst economic crisis in a decade, marked by soaring inflation and shortages of food, fuel, medicines and electricity. The United Nations Food Agency has warned that the $200 million for its emergency response only covers the first half of 2020 alone. World Food Programme Country Director for Zimbabwe, Niels Balzer.
We see a factor or a combination of factors, economic downturn, climate change and subsequent droughts that have led more than 8 million people into food insecurity. As in WFP, we're looking at ramping up our response over the next couple of weeks to reach almost double of what we have planned.
Around half of Zimbabwe's population of 16 million is now food insecure.
We have there a report from the WFP on the food situation in Zimbabwe, which is our topic tonight, PJ.
We'll be opening our mics to hear how women and the general population are coping later on in the program. Siyalambulela uhlelo lwethu lalamhlanje sihlobo lapho esixoxa khona ngendaba eziphathelane labesifazane izangikhathaze izandihluphe kanye lokuphumelela kwabo kanye lokuthi nxa bekunhlupho ezinjalo baphatha njani lezo nhlupho. kwezinye indawo. Namhlanje uhlelo siphatha udaba olwendlala esihlasele ilizwe lonke eZimbabwe. Hatshi ilizwe leZimbabwe kuphela, kodwa ke ngasemhlubulweni wonke nje wasezwekazi wenzasi yezwekazi leAfrika, eSouthern Africa, kubo Zambia, la kubo Malawi, la useSouth Africa. Kodwa ke ingxenye kulawo mazwe kungani kungconywana kulaseZimbabwe. IZimbabwe ikhanya ihlaselwe kakhulu ukwedlula amanye amazwe, ingxenye ingalandelwa ngaseMozambique. Abantu emadolobheni bathwele nzima ngendlala, abantu emaphandleni bathwele nzima ngendlala kungenxa yokungananga kuhle kwezulu lonyaka, kumbe ngithi iminyaka emibili emithathu edluleyo yikho kubangele indlala enje. Ikakhulu ngasemaphandleni yikho lapho kade kuvame khona ukuba lendlala enkulu. Kodwa ke ngenxa yokungamanga kuhle komumo wezomnotho elizweni, sokutholakala ukuthi lasemadolobheni abantu bathwele nzima, ikakhulu emalokitshini. Abanye baze basile basinde ngokucela kubomakhelwane, kumbe njalo ukuphiwa izihlobo labangane, okuyinto elusizi ngoba abantu kabaholi imali eneleyo ukuthi baselele imali zawo. Asizweni abanye omama ukuthi bona baphila njani emadolobheni kanye lasemaphandleni.
Njengobona kade ngipheka umphulo kukho, ngisithi anaso ikhebo, kule fula yasala mbitshana, ngafaka impuphu bese ngifaka ipaniso, faka amalahle kungasiki.
Akula nto esiyidlayo singaphuma umbona lo yiwe esigayisa wona. Kade siba sinika amabele abolileyo okubomvu okuthe gebhu, uyahamba isigayo sakhona uyasatha kufuna imali. Nxa kufuna imali, imali yakhona kawula. Yikho ubona senza iplani, usuke uye lapha ukuze uthole la ukuthi uthole ukudla esiswini. Abazukulu bathole ukudla bevela esikolo.
Izifuyo vele ayibusala, akusela zifuyo vele. Sezifile zaphela. Njengisele nje ngu-2, 3. Wekuthiwa kulezifuyo khona.
Thina sasifisa ukuthi ngabe kuthiwa ngesikhathi sokulima so izulu ngalinile, basilethele ama-tractor asilimele, ngoba abanye siyaba singala nto zokulima.
Ngingulilieni Ndlovu, ngihlala eGwenyimo. Sifelwe izifuyo, asilalutho lokuthi umbe loba le ndlala njengoba inje, ukuthi singathengisana ukuthi sizisize endlaleni lebantwaneni besikolo. Njengoba le dam loneli yikho lisina khathesi izulu, amanzi yikho siwathola khathesi.
Lapha mntanami ngilahlekelwe izinkomo, ngoba angisela bani ongangincedisa. Umkami wabhubha, sonisele labantwana nabazukulu. Zilahleke ngesibanga sokuthi bekuyi-drought, la manzi abengasatholakali. Ezinye bezibhalela, zibanjwa ludaka. So yikho kusifundileyo.
Labo ke ngabanye omama basemaphandleni esigabeni seMandebeleni ngasezantsi kanye langenyakatho, lapho beke bekhuluma ngokuthi inhlupho ababhekane lazo. Iningi labo bathi sebephelelwe yizifuyo, basela lezifuyo ngoba amanzi amalutshwane wona lawo anethileyo bawabanga bonke lezi nyamazana zendle kanye lezifuyo. Kuyokuthi ke okanye labo kade bekhala ngokuthi ngabe phela uhulumende uyasabela amabele wona lawo, kodwa ke abuye njalo asilimele ngama-tractor. Those were some of the women in the rural areas of Matabeleland South and North. They were just talking about the problems that they are facing, the challenges that they have, that they lost a lot of livestock. If only the government could also provide some tillage material like tractors and seed maize and fertilizers. And the dams are now dry, and they have to use the water both with their livestock. Mm-hmm. As well as even wild animals.
Mm. Mm-hmm. I think that's a problem that's been echoed by most of the people that are actually here. We have people live streaming with us on our Shona Facebook page. But kunawo vachangobva kupinda muchirongwa, aiwa tinokuchingamidzai. Nasi pano pachirongwa chedu chemadzimai cheWomen's Roundtable. Tiri kutarisa nyaya yenzara yatekeshera munyika. Tiri kutarisa zvakare kuti pari zvino goho munzvimbo dzakawanda vazhinji vari kuti ivo chibage chavakadyara chiri kutowanikwa iko chichisvava uyezve vari kuti ivo pari zvino upfu hausi kuwanikwa. Saka mhuri dzakawanda dziri kuwanikwa idzo dzisiri kudya katatu sezvaimboitika munguva yapfuura. Sangano reWFP rinova iro rinonzi World Health Food Program riri kuti iro vanhu vanokwana ivo 7.7 million vari kutarisana nedambudziko renzara. Saka tichange tiri kukuratidzai mavhidhiyo ari kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana kune madzimai ari kutaura zvavari kutarisana nazvo uye kuti vachange vari kuita sei kuitira kuti mhuri dzavo dziwane cheruviri. Regai tiende kune mamwe madzimai aya tinzwe kuti vari kuti chii. Aiwa pari zvino sekutaura kwatiri kuita tinokuchingamidzai tiri kutaura isu pamusoro penyaya yenzara. Regai tiende kune madzimai atataura vari kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana tinzwe zvavari kutarisana nazvo.
Kurarama zvinogozha munzvimbo ino wekwachikuruva mambo Mugabe. Tine zvara hatina kana chatiri kumbowana. Kune madhona tiri kunzwa kuuya vana akwa vana Oxfam vana Care. Asi munzvimbo ino yewadhi 7 hatina kana rimwedhona zvaro rakambouya kuzobatsira vanhu. Izvezvi zvinhu zviri kudhura, upfu huri kudhura, mavagwa ari kutengwa $120 pabhaketi. Saka isu kuti tigowana $120 pabhaketi tinotenga hupfu hatisi kukwanisa kuiwana.
Upfu kuti uwane unenge watosunga. Pamwe pachona ndinegara nevana havashandi, sematauriro atikuita apa kuti vana havashandi. Wati uyu waita kamari chotibatanidza tobatanidza totenga ka 10 kg. Tobva tabva ipapo shuga chaichai kuti uiwane. Ini ndinongozopisira ndati inini kana shuga yacho handimwe tea but shuga mumba mune musina. Unongovarira kuwana sauti nekuwana upfu iwoyo but upfu wacho ndokudya pazuva kawani.
Gore rino upenyu hwakatiomera nekuti mukaona chibagwe chedu chiri kutumbuka chiri chidiki kudai. Hapana gohwo ratinombowana. Gore rakapera patina kukohwa zvakanaka. Tinombozama kumbotengesa mashuku namamengo. Asi iko zvino zvishuwa zvapera. Kana risa mamengo kwakusina nemosva yemvura. Saka apa kuti tione kuti upenyu huchatimirira sei, tiri kutozvishayiwa. Mukaona chibagwe ichi zveshuwa kuti tichakohwa zvinoenda kupi, totongoona kuti gohwo racho rakaderera. Gore rakapera mamwe makorosi tinombosibatsirwa nemaOxfam neizvose zvinombosibatsira muno munzvimbo muno muwadhi 7 mune mamwa kwachipfu Mugabe. Asi gore rino hakuna zvishuwa vari kutibatsira. Tiri kungorarama pakutambudzika chaipo chaipo. Mvura yacho haizi kunaya. Apa tiri kutotangidza kutorima chako chako. Mukaona chibagwe ichichi neichi chiya chichikutumbuka munatsokuona kuti zvakatosiyana. Icho chiri kutotumbuka chakadai. Mukada kuona kuti mwana wacho uchagara papi ipapa mochoona kuti hapana. Nzara chaiyo gore rino tinayo. Apa tina vana vari kuenda kuchikoro chivanodanga school fees kuti tichenge chibagwe chacho chinowanikwa kumasvingo. Apa chinoda mari yetransport. Mari yetransport hatina. Upenyu hwacho hwakagozha. Apa chiri kudhura. Mari dzacho hatisina. Tinongoona kuti upenyu hwacho hwakangotiomera.
Aiwa, apo tiri kunzwa isu kubva kune madzimai tanzwa vanga vari kutaura vari kumashonaland west, vamwe vachitaurawo vari kumasvingo vachigunun'una vachiti ivo aiwa havasi kutarisira kuti vachawana goho gore rino uyezve vari kuti pari zvino kana kutodya chikafu chaicho zuva nezuva kuri kuvanetsa. Saka regai tibva tatora mukana uno kuti tichingamidze vanesu pano pafacebook page yedu yeVOA Shona. Josh Mad ari kuti tadzoka pachirongwa. Aiwa, tinokuchingamidzai. Ziyai kuti ibvai manyora namba dzenyu kuitira kuti kufonerei. Enoch Chidombo, hanzi watching you from Cape Town. Aiwa, tinokuchingamidzai. Tinashe Rudumbu ari kuti the economy is self a dollar rising. This is a good sign. Enoch Chidombo abvaisa namba dzake. Backstone Sin ari kuti I'm watching you from the UK. Nyorai namba dzenyu, makaisa nemacode numbers enyu kuti zvitiitire nyore pakufona. Marozha Panastinsi ari kuti Aiwa, ndifonerei achibvaisa namba dzake. Admire Mare aisa namba dzake. Isai zvakare macode numbers enyu. Raymond Sitima ari kuisa namba hanzi. How are you, VOA? Aiwa, isusu kuno kuti rewardi. To those that are just joining the program, PJ, there we had some women from Mashonaland West Province and also from Mashingo really detailing, you know, the situation that they were facing. They are saying that their crops are wilting. They do not think that they will have a harvest this year. They were saying they've had to really look at how to feed their families. One woman was saying that normally she would buy sugar and salt, but this year she's just buying salt because sugar, it's too expensive. Mm-hmm. And as we said earlier on, there's a shortage of millimeter also affecting people in Zimbabwe. So please come into the program so we can share, you can share with us how you are coping with your family, PJ.
Yes, what is kangeleke aba esilabo lapha abakhona abasilandelayo ababukeleyo kuhlelo lethu ekhasini lethu eleviyo endebele ku Facebook kulo ayanda Thandolo Kalupheli Ndlovu yena yokuthi sanibonani bakithi ngishona njani namhla athi sitshonile singazi khona ngapho alani libukele uthi Pamela Khumalo uthi salibonani emsakazweni hayi salibonani siyaphila kumbe lani liyaphila khona ngapho. Unhlanhla Mbambo uthi yena is watching. Uxwayile Dlomo uthi VOA Studio 7 akenli khuze yobugebengu obenziwa ngabantu bakithi ikakhulukazi abase South Africa sizoxotshwa phela lapha. Ucho okwenzakala kubo dispute la ko la ko Beria Johannesburg. Mm-hmm. Unhlanhla Mbambo uthi it really pains me to see my people going through this. Uthokozani Sinanzo sikhona uthi this is very sad. Bekitemba Nyoni uthi kunzima kakhulu lokho. Sithabiso Khumalo uthi kunzima shem. Ugugu Ndebele Nolani uthi kwaze kwaba nzima nkosi yami isono. Sindi Ndivande uthi yena unjani msakazi ngilalele ngiseLansaria kubuhlungu lokho esikubonayo. Nesisa Dube uthi good evening ladies, good evening back to you.
PJ, I think we have a caller, one of our first callers. As you notice, ladies and gentlemen out there, especially the women, we are in a new studio today, so this is our first caller. So hopefully their line will be clear. Hello, caller.
Hello, how are you?
Aiwa, we are fine. I think Mike is saying it's a guest. I'm not sure. I can't really hear. Can you? Hello?
Yebo, Linjani.
Nyaphila, Linjani.
Ngiyaphila.
Eh, sikhuluma lobanike la.
Ubanga Chizani.
Yawu, awu, awu. Kade vele ngulindile. kunjani mtaka mama?
Ngitshela ikholo kathe sikuthi awoza woza.
Woza woza. uyayibona indlala ebhekane labantu basekhaya. Linake likuphatha njani lapho dabuka khona wena kuse Plumtree anje?
Hayi, mina ngibuya eThezi esigabeni saseSontana.
Okay.
Kunzima kakhulu, akulamanzi. Into ephilisa abantu esikhathini esiningi ngamanzi. Thina sikhali ngomhlabathi ngoba sisemakhaya. Umhlabathi owawulinywa ngabokhokho mbe lapho ababehlala khona, we can fake uthango lwethu sizilimele ngoba kungukuthi amanzi akhona. Into esiphayo kakhesi nje njengoba indlala inje, ngizwela kakhulu ngizwelana lezimuli lapho thola ukuthi kuba nzima. Umuntu uyahlukumezeka emoyeni ngokuhlala kokuphela icabanga ukuthi ukudla kwami okulandelayo kuyavela ngaphi.
Yeah.
Kuba buhlungu kakhulu ukuthi ukube labantu abasesimeni leso ukuthi where is my next meal going to come from? Kuba buhlungu kakhulu.
Yeah. Kodwa lina liyaphathisa na kulabo abafelokazi abasekhaya, kuyini sibisibilo okwenziwa ngabesifazana ukuba bamanyane? Kusese asesekhona na njengamaklabhu lawana esasichayelana ngemali kumbe ngamachukela amasepa?
Kakhesi into ekhona ukuthi amaklabhu lawana ayivela kancini ebantwini njengoba nje imali ingekho. kodwa yekuthi esaba nenhlanhla yokuthi kwaba khona i-organization NGO eyabuya-ke yasivulela irrigation laphana yafaka amasola abantu basebenza baqenta bakwanisa ukuthi balime bathelele ngawo amanzi edamu ngoba ke emanzi amanzi etsholobela kuyafika isikhathi ezokuthiwa hhayi liyathelela kanye ngeviki kuwome sibili kodwa izathole amahlamvu awesitshebo nomumvu lawo ungathi azamazama thina-ke esinemhlanhla ngakho ngizathanda ukuthi sibile ngibonge kakhulu laphana esigabeni sakithi omalayisha abakhona balusizo kakhulu emphakathini ngikhuluma nje kuba khona amaklabhu adlalwayo uthi lobisi usuyidlalile iklabhu namhlaphela selisheya la ukhumbule ukuthi hhayi uthatha izigubhu zonezo zama-300 mils zama-coca-cola ufaka ama-cooking oil uphe ube nawo umqondo wokuthi nami ngiphe kathesi sesiphila kuleyo mpilo yokuthi ungazikhangeleli wena wedwa ithulithazi iningi kakhulu cupha okuncane noba yi-200 mils uhambise laphana labo bakwazi ukuthi bafake amafutha ucuphe noba yimpuphu ngengcebethu yikho esesiphila ngakho kathesi ukusheya uyabelana ukuyabela abantu angithi nasebhayibhileni kuyathiwo ukuthi liyabela abayanga siyabelela ezintandane adopt izintandane ebhadale ezikulisizi kulabo mama abathunga ama-uniform e-hilbro lapha egoli thungisa ama-uniform i-150 uniform thungisa ama-uniform sihambe nje sivalane ubunqunu kanti futhi sivalane nendlala yimpilo kumele ukuthi kathesi ngabe kuyavuma it's not a must but ngabe kuyavuma ngezinhliziyo zethu sihambe sivalana akule ngenye indlela uhulumende don't even mention igama elithi uhulumende ngoba soze wakwenzela lokhu
bakhona phela kodwa khona ngale ababela umumbu kumbe amabele but
umumbu uyafika ye uyafika kodwa into ebuhlungu futhi ukuthi umumbu wakhona uthi ufika kube umumbu lwani ongazange unakeke lokuhle umumbu uyakuhlanganela eziqu ubolile na ususuyagayisa usupepa lapha upepa upepa lobu buphiwa ibhakede lelana lisagcwali uyabe ubolile abawunakekeli kuhle eziphaleni lapho yabe ukhona kumbe kuyabe kube yiroli ibe ngaphi amasaka angikhona alethwa isendleleni abakunakekeli lokhuya so abantu sebephenga ukuphiwa nje sengani yazi ukuholelwa kubuhlungu njani sokubiza amabizo zakashidani buya uthathisaka nizibelele balithi hhayi hhayi sokani uyihothi nje uphongukudla kanti yathini sisizulahla ngomlomo
abanye njalo bathi bona endulo ungakaphendula umbuzo nalo ngothi bamba khonapho ecingweni sithathe omunye umlaleli osecingweni kodwa-ke ubambe khona lapho ungafaki phansi
All right, ma'am.
Yeah. Mm-hmm. PJ, I think we have our first caller. Hello, caller.
Hello, Marisei Tetemazi.
I want to reward you. Tukutora nani uye jemuri kupi?
Manyoni pa Zimbabwe.
Ah, Manyoni. Mava maita first caller mu new studio. Pano, amenoka na muri kutuona nasi tiri muchicha. Muri kunzwa iri mdandaro nasi tukutora nyaya ye ufu. Waneta uyu uye jene nyaya chikafu. Nenya iye yekuti vazhinji vari kuti ivo kwavari zvirimwa zviri kutsva tipewo pfungwa dzenyu
ichokwadi ichocho semazi kutangira panhau yehupfu iyo taomerwa vanhu vamwari taomerwa zvinozvi hauchatowaniki zvachose hauchatowaniki tikada kutowana hupfu totoenda kumbare unenge uchierwa muzvitini uya uya kipresi yanga tiso kutenga nayo hupfu 130 yaya 10 kgs ndiyo yaakuita 2 kgs yeraisi 130 bonds saka hatichazivi kuti tinorarama sei kabhando kemavhegi ndofunga last week takakutaurira ichiti kari pa-10 nao kari pa-15 bonds saka hatichazivi kuti tinoita sei apo salari yangu inini inenge iri 900 bond handiti ndine mwana ari kuita form 1 paprince edwards pari kudiwa 2800 saka ndinozvibatanidza sei ndonoti kumusha kumashonaland west takanodyara izvozvo ndikakutaurira titadyara 2 times hapana chitomboripo tumwe tiri kutotumbuka tu tudukuduku chaitwa hakuna kana chiri kubvuma kana kuita kana muboora zvawo hapana chiri kumbobvuma so titochema chemo tinzwewo vedu vetiri kuomerwa kupatoka mwana anoda kudya achibuda deino chikoro aroda kudya aroda kutakura lanch kuti ndimutengerewo mazepi chewo tindimuisirewo musecho atakurewo mwana handisi kumakwanisa because kazepi katikitikiko karuta $3 bond saka ndinoiwanepi kataitenga 10 cents ndopa mwana taomerwa dai hurumende yanyatsozvinzwisisa chokwadi ka takaomerwa zvokuti tashaya tinoita sei izvozvo vava kuti maus ngaashande anoshanda achibva pai ini ndichitambira mari iri mukadhi ndichitambira mari iri mufoni saka ndinozvifambisa sei ndinozvibatanidza sei ndoda kutsvaga huni ndiratiro gasi racho handiri kwanise because gasi kuno kwandogara kuno kumondi president tinoshandisa rinofiirwa nenhingi nemaus maus acho handina kwandinombo hawana unenge wautoenda kunze kwamabhedhi evanhu vaunoona vanenge varasawo matsotso aya ndowana kubatidza mota because zese yacho iri kunetsa chikafu chacho choti ndinopika pamoto pacho ipapo handinorina ezvinozvo kada kuchema chema kune murungu murungu anongokutaurira kuti tese sisheshe nenyika yenyu ndomamirira yakaita ndoitawo sei izvozvo kana kuti ndichikwanisa kumudza kuti ndaomerwa zvaakutonesa izvozvo ndakanotomboti ndizame kukumbira pachikoro apa ndaenda makuseni vari kuti hazviiti
pachikoro papi apa manyoni
esi yakakwana
pachikoro papi apa
paprince edward
manga mati mukumbire kuita sei
ndikati ndokumbira hangu zvandine chindine 1,500 ndobosanawo bhadhara hangu mwana aende kuchikoro vati hazviite vari kuda ese yakakwana
Kutombodzokera panyaya yehupfu yamataura iyi mati uri kuwanikwa kumbare kumbare uku zviri kufamba sei
kumbare uku vari kuyera zvimagaba zvei zvakaita se5 liters nechimwe chacho chekuti chinenge iri 2 liters yedhirinki reorange crush vari kungochicheka kudai choiswa hupfu ndofunga ichocho chedhirinki reorange crush ndochiri kuita 45 bonds
saka muri kuzvigona here
chinenge iri geloni ndochiri kuita 85 bonds
saka muri kuzvigona sei kuti murarame zuva nezuva
saka ukaonawo 85 bond yacho kageloni kako kari kuyerwa ikako ende pasi vanenge vakaisa manyuzipepa zvokuti rinenge risiri tombori geloni rakakwana asi chekuita ndopasina kuti tichipika manje zveeveryday taakuti nhasi tikajyawo sadza mangwana taakusvipika rice izvozvi kanga takaenda kumusha uko kunoonauti chibage chasei takauyawo nemanyuchu elast year ndomamwa taakutoita breakfast yemakuseni tatambudzika temaza
hazvinamanyoni vatei makadaro tichakuramba tiinemi paprogiramu uchitibatisa zviri kuita ikoko timbotora mumwe muteereri bata yenyu makadaro
zvakanakai
PJ, I think you have a caller.
Yes, yakwamukaila kuhlelo. Hallo. Halo, siyakwamukela kuhlelo.
Yebo.
Yebo.
Yebo, umpofu uphukula sawuthi.
Yebo, usithinte ngocingo ungapi komhlaba?
Yebo, uphukula sawuthi eZimbabwe.
Yebo. Akuti kafukafu ngamafichane tikade sikhanyelela ukuthi engxenye abesifazana yibo abangangena ngakho-ke njengoba naso vele wangena awothi kafukafu ngamafichane
hayi ngikhuluma ngendlala abantu baphila ngamacimbi kungena mpuphu sebetshona ngamacimbi kuphila ngapha abantu bezithwele nzima
ye
bazenzamkukutsho
so uthi kakwenziweni-ke
ye
hayi siyabonga mpofu ngokungena kuhlelo lwethu
nami ngibonge kakhulu
ye kulabalandeli lapha abasibukeleyo kufacebook abanye bangikhona sebelobile kanye lenombolo zabo zocingo yokuthi sibathinte zona kulo Pamela Khumalo ufake inumber zikamaria lezakhe nelezikagresi bonke bona labo nyathemba osiqondisa lolu hlelo ulalele njalo uyazibona lezi nombolo uzalithinta ngocingo ngokuhamba kwesikhathi kulabo abafuna ukungena kuhlelo thumelani inombolo zenu likumbe libhale khona lapha kufacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele
Mhm. Aiwa regai timbotora mukana uno PJ kuti tichingamidze zvakare vari pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Tiri kuona pana Conrad Gondo ari kuti vanzvadzi PJ hanzi muri ku acknowledge kwa panzi muri sei sei. Fresh chamba. Nathan ari kuti moroi pa round table muri wadi kwese kwa muri. Aiwa kunoti riwadi zvedu. Robson Mapranga ari kuti hi please call me. Ndiri Robson Kennedy Zitsato itop fan yedu ari kuti makadiko. Razo Stanford. I'm watching you from Durban. I watch no kuchinga mizai. And I'm watching you from South Africa. And the Robson Chakare. Ino chidombo. Arutete mavelas muri sei. Urumende. Ngai gazire jinu. Ama zedu. Zinga afani nzara. Please. Douglas Chikota. Maanzi. Muri sei kotete. Tinote ndane kutipa na uze choko adita. Nzwane kunye perwa. Nezimwe nefenyura. Chata ula edu kuti zipi. Nekuti sutunoshanda nezimwe. Atizo tituye panu kuti tituke vamwe. Disciple. Gilson Madani, they were saying, long time since Jeremiah, happy new year. Because it's my first time this year to see you. Thank God. Saka munema fans are pana, but Jairos, one, we Arsenal, Chekura, and I'm watching you from Cape Town. Zim situation is so painful. Nekuda kwekuti tine, vanozviti my leaders, very greedy and corrupt, my leaders, vasinga vume kuti, vazvitadza uye, avana accountability. Vince Munando, arikuona nesu pano, tunokuchinga miza, Morris Mplanga, Zia, Wena, arikuti zvava kuda Mwari zvimukati. Conrad ari pano zvakare. Mlalazi ari pano. Mazi Musariranzi, clueless leadership. Malalazi anzi happy new year, happy new studio. I wonder funga iri kufarirwa talent mapumisa anzi hi sisters, Shepherd Bandama anzi makadiko zvenyu. I'm watching you from Joburg. Manyoni mbodzoka itimbonzwa. Tisati taenda kune mumwe munyarikani wedu. Manyoni, saka poitwa sei zvamira zvakadai? Muri kutaura imi kuti mari muhoro wamunowana semudzimai pamabasa amunoita hausi kuenderana nemari dzamuri kubhadhara dzeschool fees nezvimwewo. Poitwa sei?
Sezvo zvisemarambira avandiitaka danda kutongofunga hangu kuti ndochidzosa hangu mwana kumusha zve kuna mai kuya. Saka sezvo ndatombotaura namai masikati. Chiana zvemunozva zvakaitika 2008. Kwedu mashana endi westuku. Vanhu vakafa kutoti ndotara vemumomba. Neimba yedu chaimo vanhu vakafa nenzara. Vachidya dzinonzi hacha dziyadzi. Saka masista angu akafa vakasiya vana. Masista angu vautu vakasiya vana 7. Izvo zvatori pamba ipapo. Ini ndirame ndisoo vangu ivavava. Vana vaivai vakutowedzera vakunosvika 8 namama varipo ivavo. Saka ndatombotaura navo vakati zvinotodii kunoku kwaane dhona raakudii. Rakutipawo hupfu, ruri kuvapa hupfu kamba pega pega. Ina handisi kuzva kuti murungu yeye abva nekupa handisi kutomboziva kuti tinomuitira sei because chibage chakatsva. Saka ndikuti ndoendesa futi ndoramba ndichivapa mutoro here. Dai vachitiwo ndinzwisisawo kana ndakumbira ndichibhadharawo pamwedzi pamwedzi. Hurumende kana yakateerera ngavatinzwewo vedu wei kuchema kwatirikuita. Vana vogara here kumba? Vogara here vana vazvo?
Ya, bata yenye makadaro timbotora mwe mtere. Ndrukunzi wote na Sisi Josephine Panare. Hello, Sisi Josephine. Hello. Nareza wazi nenge za dambu kama not sure. Hello, Sisi Josephine. Hey, PJ, before we go there, I'll just tell you what our caller here was saying. She's saying she works in Harare, but her salary is not even enough to be able to pay for her school fees and then also buy food for the children. So she said today she went to the school where her child goes to school and asked if she could pay part payment, and they said no. So she's mulling, pulling out her son from one of the top schools in town, I think she said Prince Edward, to take him back to Mashonaland West Kumusha.
Singakabuyeli kuvakatshidzani woti sikhangele abanye aba esilabo lapha lingakhohlwa phela ukusifakela inombolo zenu zocingo ukwenzela ukuthi umqondisi wehlelo lwethu uproducer alithinte ngocingo lingenelani kuhlelo. Upamela Khumalo, uyabhala sibili usibhalela azafake le nombolo zabanye abesifazane abafuna ukungena kuhlelo kulomadawu kulomaria kulograce kule zakhe kulo Nosisa Dube uthi good evening ladies kulo Mgcini Nyoni uthi kunjani dada hayi ngiphilile amnyakomutsha. Brighton Wallace linjani basakazi ngisegole eSandton hayi thina siphilile. Makumalo hawu phethe sisonke emsakazi eZimbabwe kunzima kakhulu. Hayi nyakuzwa sibili. Uza kuthinta ngocingo. Pressure Nzuza ukhona la uthi linjani emsakazweni siyaphila. Linjani emsakazweni ngupro Dube low. Sakhile, hey, ngawugcina ngomnyaka ophelileyo. Faka phele inombolo zakho. Uthi hayi nyaphila diye unjani kodwa hayi mina mphilile sibili. Hapha mela Khumalo lokho ebhala ulophi makhetho nyakwazi ukuthi kade usekhaya angena kuhlelo Lawrence and Dube lonyaka kuyachuba abantu straight abaningi sibile abantu kukhanya ngani lolu hlupho olwendlala luthinta abantu abaningi abasemadolobheni abasemaphandleni abasegoli abasemazweni bonke liyabathinta kakubi bakatshitsani lokhu khona ucingo
yebo mkhona
ye besisakhuluma ngokuthi abanye kuthiwa ekhaya kabasi njengendulo hantsho sasidla ukudla kwekuseni sidle emini sidle lantambama kodwa abaningi khathesi bathi kuthiwa kabasenelisi khona ukudla ukuthi kathathu ngelanga sebekhetha ukuthi engxenye badle ilunch kumbe njalo ukudla kwantambama ukuze bengahambi besiyalala belambile
esikhathini esiningi kuyaxhwathisa igwadla ekuseni igwadla leliyana lizabe likhozela livuthe khonaphana ngabo 11-12 libe liyabe lilokhu elidliwa ukwenzela ukuthi isitshwala kube yisho anithina singabantu besitshwala emakhaya isitshwala kube yisho sipheka ntambama sokudliwa nje kanye ebantwini abagulayo sinabantu abagulayo kakhulu kuthole ukuthi umuntu uyi-TB kufuneke udle ukuze unathe phela amaphilisi lawo kuba nzima omama abazithweleyo abantwana abantwana bahambe esikolo thina sisemakhaya abantwana bahambe esikolo ekuseni baze bayebuya ntambama umntwana engadlanga lutho
abasenelisi khona lokuthi umntwana pha ahambe lo mphako esikolweni loba igwadla nje kodwa
olomphako hayi kusho ukuthi bayathola sibili babi bengabantu abatholayo sibili ngoba ngibona ukuthi nje umphako hhayi into eseziyindlela kancile siyani kukanti-ke kudala kwakushuthwa abantu babelima sasinakuyukuthi isikhathi sehlobo siyazithwalela ukudla kwethu emakhabe izinte uthwele awuthwalanga kuyafana uzakudla kuphela ukhona ozakugqamulela ilunga lente udle bakhona abazathi bevulala ikhabe bakubisi kodwa kathele sekuyisikhathi sendlala ngitho amanzi nje umntwana obuye lesigubhu samanzi ngakibo yekeavume ukuthi akunathise nxa usuwomile ngoba uyakwazi aze aphela amanzi ama kunamanzi eduke la
bahamba bethe umphako wamanzi
kube yiwo umphako wamanzi alelokhu esigigqo nje enatha kanti siyathi 150 impilo isinzima kakhulu emakhaya kunzima okunye okumangalisayo and ngingakhangela izikolo eziningi njengathi ngikhangele ziyidrophe kakhulu inani labantwana abasezikolweni seliphansi okwenye indlela emangalisayo abantwana bagcwele emakhaya okhombileyo uyafucelwa ukuthi kahle akukhombe sibili lokumithi ahlamithi ahle ahambe mayenanziwani imlomo kahle ahambe kuleyo famili ayekhalalwa hamba hamba uyaxotshwa ngoba ithi mayenanziwani imlomo lapha ekhaya kumbe-ke loko sehambile naloo jaha sizathi sidibale emhlanganeni ngithi mkhwenyana phela kungithengela ithukela ngibe lokho ngimtonisele angani ngiyahleka nje hayi mkhwenyana ithukela itiye phela kumama uzavayitheni ama-early child marriages asekhuphukile
asekhuphukile
ama-early child marriages lama-school drop out maningi okunye okumangalisayo ngabe kuthi kunjalo kube lezinto abantwana abazazenza phela ukuchitha isizungu besemakhaya kathesi bengikhuluma lomfana wami ngithi ngihlupheka ukuthola umuntu osisizayo ekhaya basika umuntu e-few months usebenzi umsebenzi luhambile kathi ngathi uzibuze ukuthi uhambile uyenga kayenzi lutho akunalutho abalenzayo emakhaya ukuganga kuphela bayamithisa bayalwa bayenzani akukhethakali sengathi kungaba nama-projects abantwana bayenza ama-projects angazi abantu ababazayo angazi anything into zezandla abantu balibale
Ngeke saba lolunye udaba olwesontala ukuthi kulezi zalwane ezidabuka khona ngale ese South Africa ababuthanisa uncedo besiyanceda ezikolweni ukuthengela abantwana ukudla nganye lezingwalo. Uke waluzwa lolo daba lolo
njengoba nje kusasa kulolesihlalo ngile meeting nomunye ubhuti kuFacebook ngeBSD owase St Anna, iSt Anna is under iKezi Maphisa. Siza kuba nje le meeting nje sibounce off ama ideas ukuthi singenze njani. So far ku-adoptiwe abantwana babhadalela i-school fees, ikonke bengukuthi ama-uniform and stuff, kodwa we can only do that much. Even ngingakugqugquzela futhi kathesi, it's something that is in progress ukuthi uyafisa ukuthi kuphumelele, sidlale ama-club. Xa ukuthi udlala i-club ye-grocery yangakini, uphinde futhi sidlale inye lapha neceleni noma ngeyama-R100, kuthi ukudla lokhuyana kuyathengwa end of year, request yabo kungama-taken parcels the bits and pieces, sishare kulabo bantwana kade benjani, sibafundisa kube ngabantwana esithi hayi nansi ikhisimusi yenu lisebenzile, sibagqugquzele okay do more even next year, yelani esikoleni the fees will be paid, ama-informs abethungele ukudla kwakho nanko amabhuku and
bamba khonapho ecingweni bakatshitsane.
I think we just lost or we lost somebody, but tineva makola vari panarigate ndi kwavari. Hello caller.
Hello amagadi anya.
I watched what the troops ora nani uye zve muri kupi?
Mukutaura na Natasha pachao kuurungwe.
Ah, kwakadi kuurungwe uko?
Ah, kuurungwe nzara.
Mhm, titsanangurewo kuti zviri kufamba sei ikoko.
Kuno kuwanu wari kutorarama nekutopiwawo chikafu nemasangano ari kunze, maschool fees akakwira, zvinhu zvacho zvakatooma.
Sisi Natasha, mune radio iri on here pari zvino? Imboidzorai volume nekuti tiri kuzvinzwa ikoko, saka ima hamuzonzwika.
Alright.
Mm-hmm.
Ndokumbira unobate 2 minutes.
Aiwa, tinobata hedu. Our caller there, this is Natasha.
Abakachidzani was also talking.
Saka taura yenyu.
Okay.
Saka kuno kuzvinhu zvakaoma, zvipo zviri kufa, kuzoti makonye munyika umu ari kuparadza mbesa dzacho ndopakatarisira vanhu. Ndokutoti gore rineri ukaona parinopera, hamenoti zvinhu zvacho zvinenge zvakadii. Dai hurumende yazama kubatsira vanhu. Kuburikidzawo nekupawo zvimwe zvirongwa maprojekti anobatsira vanhu zvisiri zvakanaka. Otherwise, zvikaramba zvakadai so vanhu kuparara.
Mataura imi kuti pane masangano ari kupa chikafu. Vari kupa chikafu chakadini? Mungazivi here kuti masangano api aya?
Akaita sana HUNG. Nana GO. So, pane mamwe akaita social welfare. Iwayo ndiye kusarudza manje. Kuno kunotosarudza kuti vebato rekati ndovanoorawo zvakati, ikuku ndovanoorawo zvakati, saka vanhu vangoti kana zvinhu zvichipiwa munyika zvingopiwa munhu wese, because tese munyika yese tiri kutotambudzika, ivo vachidya vachikuta ikoko.
Mataura zvakare sisi nyaya yemakonye zviri kufamba sei, nekuti ndakataura naamai Margaret Dongo nezuro vachiti ivo kupras kwavo kumusha kwavo pari zvino havasi kutomborima nekuti kwakazara makonye. Zviri kufamba sei?
Makonye ari kuparadza mbeu. Kuno kuchikafu hacho zvokuti dai mvura yanga yaramba ichinaya, chikafu changa chichikwanisa kuwanika, asi hatichakwanisi kuwana chikafu ichocho zvakakwana kuburikidza nemakonye, nokuti ari kutodya even chibage chacho chakaberekwa chachona ichocho ari kutodya.
Aiwa, tinotenda chaizvo sista. Asi dai maiwana mukana wekutaura nehurumende, maitii nezvamuri kusangana nazvo? Tiri kunzwa kunge muri mudzimai wechidiki, maida kuti vaziva zvipi?
Ini mangu semudzimai wechidiki ndichiri musikana, nichiri mwana mudiki, ndiri kutorwadziwa kuti ndaifanira kukontinua kuenda mberi nechikoro, ndakagumira panzira inyaya yekushaya mari. Dei hurumende aikwanisa kana kupiwa maprojekti ekuti munhu nyangwe ari pabasa anokwanisawo kuita imwe projekti achiwanawo mari achiitawo extra money. Like iko zvinezvi vanhu vari kutambira mari, mari yachona haisikana kutomboshanda. Even paanonotambira mari yacho inenge isatombotenge kana chinhu, saka haisi kumbobatsira. Hurumende ngaibatsire vanhu. Mari yavanovanza ichiti maus dollar ngaiuye munyika iyoyo, kozi mabhonda haasi kutomboshanda, haasitombobatsira munyika munomu, haasi kubatsira kana. Vakatoteerera ngavatondinzwa zvamutaura kuti mabhonda haasi kubatsira, tikutoda us dollar.
Mataura kuti makagumira chikoro panzira, makasvika papi? Uyezve shuwiro yenyu yanga iri kuti muende kusvika papi?
Ndaifanira kuenda pand one. Ndakapedza nc ndaifanira kuenda mberi. Ndaifanira kuita kosi yangu ye4a kosi, but ndakagumira parod. Asi shuwiro yangu ndeyekuti dai hurumende yakwanisa kubatsira vanhu, even isusu vana vari kuzvikoro tikokwanisawo kungoendawo chikorowo for free zviri kuitawo mune dzimwe nyika. Kana kuti munhu aenda hake wechikoro achipota achibhadhara mari hafuhafu, pane kutoti mwana hautopindi pagedhi, which is unfair. Saka ini tariro yangu ichaenda kupi? Ichatarisa ndichaita sei ramangwana kana ndagumira parodhi? Ipo makore angu ari kuwedzera, ini chingoramba ndiri pasame position. Saka munhu wacho ndozoshanda ndaane makore mangani? Ini pari zvino ne 10 years.
Aiwa, tinotenda chaizvo. Sisi nenhoroondo yamatipa muri ikoko kuhurungwe. Muve nezuva rakanaka.
Alright, tinotenda, maita basa, murambe muchindibata.
Aiwa, tinokubatai, chirongwa chino ndechenyu. PJ, they have a very young lady who was really telling us about the situation in Hurungwe, where she's at in Mashonaland West. And she's saying she had to drop out of school because of no money. But she's urging the government to dollarize. She says this bond is not working and she wishes that the government could consider perhaps making school be free, or at least be able to pay part payment, as what our other caller was holding on was talking about, Manyoni. So let's go over maybe to your guest, then we'll take Manyoni. Your guest.
Oh, let me explain first what she was talking about. Kumbe vakachidzani ukona ikwengweni? Yeah. Vakachidzani was just also lamenting the problems that our previous caller was talking about. School dropouts are on the increase. That's what she was saying. But what I wanted to note is she comes from an area which is called Sondala in Mapisa, Matabeleland South. So they are in South Africa. They've come up with an association of people who come from Sondala. They are now pooling resources. They are holding meetings so that they can form an association in which they can pool resources so that they can help those in their areas in Sontala. Those who are orphaned, those who are widows, just to help out on top of their own families.
I think there are actually a lot of Zimbabweans that have, you know, come out and, you know, banded together to actually give back to the community.
Yeah, to the community that they are coming from.
Because there's one brother, Doubt De Wachimonyo, who's also in Zimbabwe right now from the UK, but they've put together an organization called PACT, where they are working with other Zimbabweans back home. But let's go to Manyoni. Timboenda kuna Manyoni. Manyoni, muripo here?
Ndiripo zviri sei?
Aiwa, zviriwadi. Mamuri kunzwa zvanga zviri kutaurwa naSisi vari kuhurungwe, vechidiki vanga vari kutaura ivo zvavari kusangana nazvo. Munotii nezvavari kutaura izvi? Pane zvakubata iwo here?
Zvandibata nekuti ndiriwo mumwe mandrawo ndichitaura kuti mwana kana pasitorina mari une shoma haasi kubvumirwa, ari kubva atonzi ngaadzoke kumba. Ndofunga mandrawo nzo zviri kutotaurawo mwana uyu. Havatokunzwisisa. Saka ndiri kuti vari kunzwawo here mwoyo kurwadza, because mugovernment umu mune madzimai vakaitawo sesu, vakaberekawo sesu. Vari kunzwawo sei vana vedu vachidzokera kumba? Vari kunzwawo sei tichinokumbirawo semadzimai, sirikadzi, tichinzi aiwa tisikuda mari yakakwana?
tinoitorepi mari iyoyo madzimai vari mugovernment kana muchindindwawo tinoiwanepi mari tinochiwanepi chikafu chekupa vana ini makanditi salari yangu ina 900 bondi ende 900 bondi yachimbei kutokuwedzerwawo nemurungu netsidzi dzake hurumende yakati isu vashandi vemumba izvozvo tipihwe 168 bonds. Saka chinditaurirai nepane hupfu yezvinozvi kumbe kunogara imwe sista yangu Manyon Junior amunombotaura naye here vana vake vari kuhetcris pafanerwa izvozvi zvichibabasa kumanheru kuno kuti upfu hakuchina mama asina 10 kgs ariko mubreak market ari kuda 8 US. Saka ndimuri kuzviona unozvibatanidza sei saka muri kuwana sisima zvevana vanhu vazhinji kuno kuzimbabwe kana muri kunzwa dambudziko rakuraunzi munhu adonha achigeza munhu adonha achingofamba angodonha ari mukombi istresi dziri kuwanda kuti kana kwachena ndichapei vana vangu kana kwachena ndichabikirei vana vangu kana kwachena vana vangu vanotakurei kuenda kuchikoro ndikanokumbira vachandinzwawo here saka dei madzimai please vari mugovernment muchindinzwa nzwisisaiwo chichemo ichocho kototi imi munoende ikoko kana manogara secabinet yenyu munotaura nguva dzisoti cabinet yese yese nguva dzisamunangagwa anoti cabinet yangu ndoyandinoteerera cabinet yacho iyo ndeyandakuchiudzai zvinozvo asi ndiri kuudza madzimai senyu kuti munozvinzwawo sei pamuri kuenda muchinonyetera purezidendi yenyu uko kuti zvoni zvinhu zvakanaka hatina chinhu chakatinakira hatisina vana vari kuenda kuchikoro ende tisha haasi kumbopinyenyeredza ari kutitaurira chokwadi kuti handina chandiri kumbowana saka handina chandinombofira mbwa kana ndisina mari dzokerai kumba
chimbobatai makadaro nekuti tine vamwe vari panhare kuitira kuti tipe munhu wese mukana tichadzoka kwamuri kuti muzopedzisa mira yenyu makadaro PJ
hallo silomlalela ecingweni
hello
kunjani Ncube
hayi ngiyaphila mama ninjani
hayi siyaphila ungaphi komhlaba
hayi ngilaphe emguzwa enyamani lo
ye uyayizwa indaba esegudwini yendlala
hayi ngiyayizwa indaba yendlala hayi isimo sisibili kodwa hayi eceleni lethu kuhle kwangabe kulo mkhondo orayiti hayi uyaphila
ye liyana izulu lapho khona
hayi izulu lokhu rathina before Christmas
so abantu baphila sebalimile kumbe
balimile kuthile
ngakho ke baphila njani ukudla kukhona
hello
ngithi mina ukudla kukhona na
ukudla hayi ukudla akukho nje uhulumende uyazama uncedisa lapha lalapha nje kodwa hayi kuyasilela
ngumbono wakho uthi kakwenziweni
hayi ngithi ngabe uhulumende uyangenela nje asitholi sonke umuntu ukudla abantu badle bazithole ukudla kosise ngoba heyi kunzima
kunzima
kunzima sibili
hayi siyabonga Ncube
hayi ngibonile mama
kulungile
PJ, there's someone who just wrote a very touching comment here on VOA. Shona Kennedy Zitsato arikuti nyaya yemwana wekuhurungwe uyo is very touching. Arikuti yabatwa nezvataurwa nasisi vekuhurungwe vanga vari kuti ivo vakatomira kuenda kuchikoro sezvo pasisina mari uyezve vari kuchema chema vachidai hurumende yakwanisa kuwanawo zvaingaiti nekuti kunzvimbo yavari vati kune makonye saka nzara yakatekeshera ikoko. Joseph Gorora arikuti upenyu mahwani vabereki vangu vakutotemba ini ndiri kuno kusouth Africa ndokutaura kwaari kuita asi regai tiende kuna Manyoni nekuti nguva dzedu dzinenge dzadyanana vangotipetera tazoverenga zvedu zviri pano Manyoni chipindai ke kupedzisira zvenyu muchingotaura kuti saka munoona remangwana rakamira sei nyanya kune mimi semadzimai vanhukadzi munyika
haa ramangwana tara chokwadika apana kwatiri kutomboenda because dai pane kwatinochema tichinzwikwa taiti aiwa zvinogadzirisika zvino kana tikataura saizvozvi kutongopedzerawo zvedu hasha dzedu kwamuri kuti mutinzwa kuti dzomatamburira tripichi kuno kumusha nevana izvozvi kuti ndiende nevavataurira ipapa apa kupoland kwavo kwavatombondinzwa vanenge vakutodzeya uri kupandukira nyika. Ndiri kupandukira nyika sei kuti tiri kutambudzika asi musi wokuvhota munotida. Izvozvo kana mukateerera kana nhau dzemuno muzimbabwe dzichiverengwa zvinongonzi hanzi tiri kuwedzera mari masivo sevhanzi. Ko inini ndiri chiinini? Ndiri kushanda kunyika ipi inini? Ndiri mwana wenyika ipi inini? Wamusingataure nezvake. Tinochatarwa nezvedu 2023. Ndopanenge pachinzi mwana womuzimbabwe nao kunonzi masivo sevhanzi ndoatinowedzera mari kuti vasataura-taura kuti zvinhu zvadhura zvinhu zvarema. Vedu vetese tiri vana vezimbabwe ngatiitirane chinhu wani. Izvozvizvi vari kuti mari masivo sevhanzi tawedzera ndita. Isu tinonzoonanai nevarungu venyu. Varungu vedu vanoti hamenu muchaona zvekuita nehurumende yenyu. Saka tichanzwi kwakupi tese mazve sezvezvo. Iyanei ndepresident wedu vachoti hanzi mwana mese uyai ndiri kukudai kugraund tonodii kunational sports. Ndinonobuda mumba ndichifamba nenzara kana ndikanzi ndiri kupinda muzupuko racho remahara iroro nenzara ndichazvinzwa sei zvemuriwo zvacho nezvemapoteto zvaanenge achitaura. Ndinozviteerera sei nindiine nzara? Baba vanga vatinzwisisewo veduwe vasateerera zvinotaurwa nekabhineti yavo yavanoti kabhineti yangu. Ngavateerere isusu ruzhinji rwezimbabwe ndikozi ndisi tiri kutambura ndisimavapo kuti vaende panyanga pavari ipapo apa vaendeswe nekabhineti vanoendeswa nevana vezimbabwe. Vana vezimbabwe tiri kutambura tise mari. Ukaona huku pahuri uri kudiwa us isusu tiri kupiwa mari mufoni. Saka vada kuti tiite sei? Torarama sei? Toenda kupi? Orait timakundwa tibvai orait chiitawo imwe hurumende itsva vamwe tingawanawo hupu. Ezvinozvi ndakabva kutaurirai penichiti nii ndiri mukorekore kana muchiri kuzvirangarira pamugabe paya. Tirai mvura iyi, kumbirirai mvura, isai chimera pasi mvura inaye. Havadi vanoti tirikuenda kuporandi. Kuporandi kunokumbirirwa mvura kumudzimire kwedu.
Mbobate makadaro Manyoni mbobate makadaro tazvi watazwa kuti mati muri mukore kore. Saka muda kuti hurumende ikumbirire mvura. Bate makadaro tinakola vari panhare nguva yedu isati yapera. Tichadzoka hedu kwamuri mupedzi. PJ we have Sakile on the line.
Oi siya kwamukela kuhlelo letu Sakile.
Nyalamukela linjani studio pensihlela ngiyabonga kakhulu kubaphatho uhlelo lwenu.
Hayi lati siyabonga kakhulu. Uyaluzwa udaba olusegudwini njalo isikhathi sethu sesidliwe ngumango yothi hlafuhlafu.
Udaba ngiyaluzwa udaba olubuhlungu kakhulu especially ebantwini abangomama. Ngapho namafitshane uhulumende ngani yazwela omama ngoba khulunkana kade kukhulunywa umanyoni ukuthi ngesikhathi sokuvota bayabe bafuna kakhulu omama but ngesikhathi sendlala esifana lalesi ngani bayabona ukuthi ukudla kukhona kwenele kugele yonke indawo. Ngabona kushota impuphu ezitolo isithengiswa ngeyo esitolo. Umama osekhaya esigodini ekobojile omtshalisi uzathatha ngaphi iyo esitolo ayena ihlale emakhaya. So kuba nzima ebantwini abangomama. Uhulumende ngani yazizwela sinde kakhulu. Bona umama womongameli ebona ndisitshwala lasiwiki kithi emangweni wakithi. Kodwa uzabona ndafuna sabuye siphathele abadala bangandabapheli babuyele emakhaya babo yakudlala. Government ngani yazwela kakhulu abantu abangomama izwele kakhulu abantu bezimbabwe ingeneral ngoba impilo ivele inzima. Omama abasayenelisi lutho 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 abantwana bazafanya indlala kuyasala kungela lutho elizweni.
Ngaphandle kukahulumende inzalo yasezimbabwe ephandle kwelizwe ingenzani ukuthi iphathise ekhaya?
Ikuthumeza but ukuthumeza kwangikhona sisiPJ kuba nzima ngoba singake sithi siyathumeza uyafica izimra esebhodi kumele ngelihle libombo ifuna ukukutshontshela khona yoko okuncane okuthengileyo uphinde uthathe imali oyabuyisevile ukuthi baninge uphinde ubhadale izimra ngathi i-transport la iyadura. Abantu abaphandle siyazama kodwa ngani bayazama ukuthi bayekethise ebhodi kwenzela ukuthi senelise ukubathengela ukudla ekhaya ngoba uzathenga impuphu beningi ungafika ebhodi izimra ikuthathe ithi impuphu ayivunyele ukuthi uyithenge phandle ngoba ikhona lokhali lokhali yangikhona omama wayithenga ngobithengwa nge-US dollar ithengwa ngerandi. Umama osekhaya emajokoshokweni uzalibona phi irandi uzayibona phi i-US dollar.
Isikhathi sethu sesesidliwe ngumangoyo ngawubuye ngokuphangisa esisele sikhathi kodwa ke kungasenani enxa sizokuthinta kwezinye izinhlelo.
Manyoni rege mchingo pedzisera mupinde 30 seconds chaidzo noti ngoedi yadyikanana motongonzwa kwamuri kuti saka sekutaura kwamaita manga muri kuti pane zviri pamwoyo penyu chingopedzisa kutaura kuti ndezvei takatarisa nyaya nyaya yehupfu nyanya nekuti vazhinji vari kuti hausi kuwanikwa.
Hanye hupfu ndandiri kuti dai vatiitirawo serious vedu vekutaura chokwadi semazi hupfu ngauwanike wamashopu upfu ngavati kwacho kwavari kutinyepera vachivaka notenga kana chiri chokwadi ngavabhadhare uye
aiwa
kutara chokwadi akutorina upfu ukaona munhu ane 10 kgs anofuti ndikuda iye kutara chokwadi
manyoni
mnangagwangu hazvichatoita
aiwa tinotenda aiwa hangu vedu ndiuyadyana na PJ we're hearing there Manyoni is really upset. She's saying the government needs to take care of the millennial situation. But we would like to thank all those that were live streaming with us today and all our guests on this program, PJ.
Yes, yes, siyabonga kakhulu ngokusekela kwenu kuhlelo lethu lalamhlanje. Oliver Lelisayo, Francis Jeremiah.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, just saying have a very good evening and thank you so much for having been on our program. Let's meet again tomorrow on Let's Talk.